manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 11/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pava William Ruto navaRaila Odinga. Tiri kutaura nevamwe vemunyika vanga vachiongorora sarudzo idzi. Muzvare Henrietta Rushwaya vanowanikwa vasina mhosva panyaya vanga vachipomerwa yekuti vaida kupa chioko muhomwe vamwe vasori panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe pavakasungwa vachinzi vaida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko riri kuita musangano nevatori venhau kukadoma wekuzeya mutemo unobata mashandiro evatori venhau kana kuti Media Practitioners Bill. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pavo William Ruto navaRaila Odinga. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi veIndependent Electoral and Boundaries Commission vanga vavimbisa kuti vachazivisa zvakabuda musarudzo nhasi asi kune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga. Masangano akazvimirira oga nevamwe vemapato anopikisa vanga vari kuKenya vachiona sarudzo idzi kusanganisira mumwe akafanobata chigaro chemutungamiri webato re tinodzokorora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato re Citizens Coalition for Change vatendai biti vadzoka kumusha nhasi. Vabiti vati vanoona nezvesarudzo munyika vezek vavati vane divi ravakarerekera vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuKenya. Sachigaro vezeki amai Priscilla Chigumba vanoramba kuti zeki inorerekera divi rezano PF vachiti triple C haidi kukundwa musarudzo. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Blessing Zulu wa studio 7 na vabiti.
Election yeku Kenya yakaitwa musi wa 9 August. Election ine zvidzidzo zvakawanda kune veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti vacho vanorana election vatinoti Zimbabwe Election Commission kunoku, the Election Management Board, inofanira kunge iri independent. Takaona IEBC yekuKenya iri independent, isina kwayakarerekera, ichingoitawo basa sebasa. Iko zvino muZimbabwe hazviexisti.
Ko sei muchidaro vabiti?
The Zimbabwe Election Commission is just an extension
Politburo ye ZANU-PF. Just an extension ye organizing department kana kuti commissariat ye ZANU-PF. It's not neutral. 3-4 weeks ago takawana vazadza vana hama dzavo dzisikagonekana kunyora mazita adzo. So the first thing that is key mu election is the independence of the election management body, the ZEC. Chechipiri chandaka wona inyaya yekuti vanhu munogona kusiyana mobilonga kuma political party akasiyana, asi kana muchikampeina munosiya peukama, asi kana muchikampeina munofana kuziva kuti mese muri verudzi rimwe, muri venyika imwe.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Despite the huge differences, particularly between a Prime Minister Odinga na Deputy President Ruto, the main candidates, there was a modicum of respect. There was a modicum of understanding that this is our country. Yes, we can differ politically, but this is our country. Izvozvo hazviitike. VeZANU votofunga kuti nyika ndeyedu tisakaivhira hondo, asi nyika ndeye munhu wese anonzi muZimbabwe. So the demarcation and the differentiation of politics and nationhood was there for everyone to see.
Chechitatu chataka wona, ndeche kuti this election aina kurwiwa nema issues akawanda. Between Raila Odinga and Ruto, ma policies alankasi na unyanyusiana. But chachaka nyanyusiana mat, ma personalities, chachaka nyanyusiana, ndenya zikuti vanu vakupi. Mumu Mkalenjini, mumu Muluyo. So takaona a very present, an important presence ye ethnic politics. Zeku Kenya, with the key tribe being the Kikuyu, and it was always going to be a question with my Kikuyu, anovota kupi.
Vaitsigirani pane zviri kubuda pa region.
Because no, we know kuti vakavota na Vice President Ruto. Zvichizoita mubvunzo yakawanda yekuti sikazvoreva here kuti vaHuru Kenyatta vanga vasina influence iyi. Saka ma questions acha zeya vakafunda kuti vapindure mubvunzo iyoyo. So from the point of view of Zimbabwe, I hope kuti people will be elected on issues, people will be elected on merit, and zvekuti unobva kupi kumusha kwako ndekupi, we don't celebrate and we don't put forward nyaya dzeethnic politics. Number four is the media. The media was free and fair.
Ko sei muchidaro.
Mapati ese waingona pa ma TV, vane ma TV akawanda, you know, vane ma newspaper akawandisa, vane ma community radio stations akawandisa. Zvasiyana nemuno Zimbabwe kuti unongochiona munangagwa nemukadzi wake vachingobuda pa pama televisions.
Vakafano bada chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change vatenda IBT vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dare la magistrate muHarare nhasi rati mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupa mumwe musori chioko muhomwe pavakabatwa vachinzi vaida kuburitsa goridhe risiri pamutemo panhandare yendege Robert Gabriel International Airport muHarare muna 2020. Hatina kukwanisa kubata Muzvare Rushwaya kuti tinzwe divi ravo sezvo vasina kupindura mibvunzo yatavatumira pa WhatsApp. Asi, Blessing Zulu Studio 7, abata mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu kuti tinzwe divi ravo.
Izvi zvaitika izvi zvekuti Henrietta Rushwaya anonzi ana mhosva hazvitishamisi asi zvinonyadzisa kunyika yese pasi rese. Tashambadza pasi rese kuti muZimbabwe kubuditsa upfumi hwenyika zvisiri pamutemo. Zvinhu zvatino gamuchira as a country. Zvekare tinofanira kutsanangura ipapo kuti ane mhosva mbiri dzaka dzakarerekerana.
Ndedzipi dzimungatsanangura?
Yekutanga ndeyekuti akanga achismuggler gold asina mvumo yekusmuggler gold iroro. Vanoshanda paairport vakaita basa ravo nemazvo vakamusunga nemhosva yekuti anga apara mhosva. Akaedza kuda kuti azvisunungure nekubhadhara chioko muhomwe. Avo vakaramba vakamumhanarira kuti ndozvaanga achida kuedza kuita. Saka vanhu vatova nedambudziko iko zvino vanhu vakagona basa ravo.
Sei muchiti vanogona kupinda munyatwa?
Ndo vanhu vaane problem yekuti achagona kana kutovasungisa kuti makandinyebera kuti ndakada kukupa imari yechioko muhomwe. Zoreva izvo kuti ramangwana vanhu vanoshanda paairport nemapurisa nyika yese havachakwanisa kusunga vanhu vanenge vari kuita huri zvikuru sei vanenge vari connected kuma politicians. Vanenge vakutya kuti nyaya yacho inosara yako iwe uri kuita basa zvakanaka. Koronyera ndori cha protectwa nethe states. Saka ndati zvinonyadzisa kuti zvakaitwa naMai Rushwaya vanoenda pamberi redare redzimhosva udza vana kana mhosva yavainayo imini muri kumunyepera tasvoda nazvo. Zvagara zvichioneka kuti mhosva yake icharerutswa nekuti aisatofanira kudzorerwa pachinzvimbo chekuva president weZimbabwe Miners Federation. Nyaya yake ichiri kumatare edzimhosva. Aifanira kutanga akliwa nematare edzimhosva odzorerwa pachinzvimbo chake. Asi Henrietta akangosuspendwa kwemwedzi inenge miiri kana mitatu. Akanzi adzokera asi nyaya yake ichiri kumatare. Saka zvinoratidza kuti nyaya yacho hurumende haina kutomboikoshesa from the beginning. Vakatongoti haiwa pato vakanganisa ndo vamusunga.
Zvine matambudziko akaita sei takatarisa nyaya dzezveupfumi vamaguru semaonerei?
Mubvunzo ndewekuti vangani vari kuita zvakaitwa naHenrietta Mshikwaya vari kubuditsa maminerals enyika asiri declared pasina mari iri kuenda kuhurumende. Mari iyoyo dai tanga tiri kuedza kuichengetedza tichiita make sure kuti gremu rese regold riri kuakaundwa for. Zvairevei kueducation, kuhealth, kuagriculture, food security yenyika? Saka mibvunzo yese iyoyo ndofunga hurumende ndoinokwanisa kuti itipindure.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Vezvekutapwa nekuburiswa kwenhau pamwe nevamwe muhurumende vari kumusangano wemazuva maviri uri pamusoro pekutsvaga nzira dzinobatsira mukuumbwa kwebhiri rakanangana nemashandiro evatapi venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill. Musangano uyu waparurwa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Vamwe vari kupinda musangano uyu magweta, makomishina anobva kuZimbabwe Media Commission vekuhofisi yegweta guru renyika yeAttorney General pamwe nevekubazira zvekuburiswa kwemashoko. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kanawo mutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza. Mumwewo vari kumusangano uyu mukuru anoona nezvemafambisirwo emabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu. Ngatinzwei vachitsanangura zviri kuitika kumusangano uyu.
Tiri kumusangano uri kuongorora kufambiswa kwebasa revatapi venhau nevanotepenura nekufambisa mashoko kuti mukubata basa ravo iri vangazviite sei namazvo vachishambadza nhau dzechokwadi nhau dzakapepetwa mune zvakanaka. Saka tichatiri kuita chikuru kunhadzirisa mutemo uri maringe naizvozvo kuti mumwe nemumwe anoita basa iri ange ari guided kana kuti ange achiteedzera zvinotarisirwa pasi rose atingati mastandards akajeka anoratidza iyo kuti munhu uri kuteedzera zvinhu zvinoita kuti basa iri rekutipendura nhau rive neudzamu uye basa iri riitwe mune zvakasununguka zvinodzividza kuti basa revatapi venhau ripfuurire mberi.
Mungatitsanangurira zvinorewa iwo mutemo weZimbabwe Media Practitioners Bill?
Mutemo weMedia Practitioners Bill ndiyo mumwe yemutemo iri kushandisa kuti iende pachinzvimbo paive nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act AIPA. Uyo mutemo waive neudzvinyiriri kuvatapi venhau. Mutemo waiita kuti basa iri risaendeke nekuisa zvemhingamupini zvakasiyana-siyana. Asi iko zvino paMedia Practitioners Bill tave kuda kuti tiite zvinoitwa pasi rose kuti vatori venhau vanotora basa ravo vogogadzira ivo kuti basa racho rinoitwa sei. Mutori wenhau anofanira kunge ane dzidzo dzakadii nezvakasiyana-siyana ende uye pazvakanakira zvinoita kuti basa revatapi venhau ripfumbire mune zvakanaka riendeke rive basa rinobatsira kuvakwa kwenyika risangove basa rekuti rinonzi remanyepo kana kuti rinonzi rinomirira rimwe bato kana kuti rigonzi ebasa rinokurudzira uhori kana zvakadii.
Pane vari kupesanawo here nezvinodiwa neiro bhiri irori kumusangano wamuri kuita iwoyo?
Aiwa, sekutaura kwandaita pane zvino kuchiri kuonesana. Chikuru pane kubvumirana kuti basa iri chiite chirinda pamwe chimuona pamwe asi pari zvino kuti titi pane kutoti pa pesana aiwa pachi vanhu vachiri kukurukura zvichida kana vanhu vakazoti zvatiramba kuti tiwirirane kuti midhi yedu isununguke kana kuti tatadza kuonesa mune zvakanaka aiwa hatisati tatita svika ipapo.
Vanga vari mukuru anoona nezvemabasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vari kukadoma neStudio 7. Mashoko ari kubuda kubva kumusangano weZimbabwe Economic Development Conference uri kuitirwa kuVictoria Falls anoti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuronga kuumba bodhi rinotarisa nezvemari yekunze kana kuti currency body sekuedza kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Asi izvi zvinoshanda here? Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Nyaya kuisa currency board inawo yakanaka maererano kuita kuti uremu hwedhora remuno hugadzikane. Sekuti ndingakuti zvakabuda kunyika dzinokwana makumi mana akamboshandisa currency board. Ndezvekuti macurrency board zveshuwa anongodana kuti uremu hwedomestic currency inova zim dollar muno hugadzikane. Asi kunewo zvakawanda tingangoti zvakabuda kunyika idzi. Chekutanga ndechekuti nyika idzo dzanga dziina mareserves. Chechipiri ndechekuti hurumende dzeikoko dzadziine chido chekuda kuona zvinhu zvichichinja. Saka nekudaro dzakachinja inonzi reform maira nekufambisa kana kuti mabatiro adzaita mari neanonzi maeconomic policies pachirungu.
Pane zvamuri kutaura zvii zvingadzidzwe neReserve Bank of Zimbabwe?
Kana takatata banga gure remuno muZimbabwe haisi nyaya yekungova necurrency board chete inopedza dambudziko rekudzikira kweuremu wedhora remuno. Nyaya hombe iripo ndeyekuti hurumende yemuno ine chido here chekuona zvinhu zvichichinja uye iyo inochinja maitiro ayo here. Sekuti currency board chekutanga inoda mareserves edhora rekuAmerica ayo anogona kusvika tingangoti at least 700 million to about a billion. Chechipiri ndechekuti panoda urongwa hwekuti mari yemuno ichashanda kwemakore mangana anotera nekuti currency board inoda makore mazhinji ekushanda kwemari yemuno.
Zvine dambudziko rei apa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe parizvino?
Izvo zvinouya panguva yekuti zvizvarwa zvemuno hazvisina chivimbo tingangoti mubhanga guru renyika nechivimbo mumari yemuno vazhinji tingangoti vakatochinja. Vakatanga kushandisa kana kuti vakushandisa dhora rekuAmerica tingangoti pakutengesa zviwanikwa zvavo pakuchengeta mari nekuita yatinoti planning. Saka dambudziko rekutanga rinowira nyika yeZimbabwe panyaya yecurrency board inhau yekuwana mareserves ayotata anogona kungoda kungosvika about a billion nekuti hurumende parizvino haina kukwana mari iyoyo pakusatoti yakwereta tingangoti kubva kumabhanga ekunze.
Zviri nyore here kuti Zimbabwe ikwanise kukwereta mari yakadai?
Maonero andiri kuita ndeyekuti nenyaya yezvikwereti zvimwe zvekumashure zvisati zvabhadharwa zvinogona kunetsa kuti mari inosvika 1 billion iwanike kubva kumabhanga ekunze. Nekudaro pamwe bhanga guru razoda kuunza urongwa uhu nguva yapera kuti vanhu vakatoora mwoyo nenyaya yekuti Zimbabwe yanga isiri kubhadhara zvimwe zvikwereti zvakawanda zvainazvo tingangoti kunana World Bank nekunana African Development Bank nemamwe mabhanga akaita kunge vana Paris Club. Chimwezve chakakosho ndechekuti kuti currency board ipinze imwe mari sekuti currency board inenge ichishanda yakatara mutemo wemari yekunze uyo unenge uchinzi fixed exchange rate ichiunza mari yemuno. Vanhu vemuno nenyaya yekuti havasisina chivimbo nemari kana nedhora remuno muZimbabwe pavanoona mari itsva ichipinzwa mukati menyika vachati uremu hwemari iyi huchange huchidzikira. Saka nyaya yechivimbo kana kuti yatinoti confidence inyaya hombe. Chimwewo chichanyetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yekuti iyo inonzi informal sector kureva kuti vemabhizimusi uye vanhu vanoshanda vakazvimirira vega vasingabhadhare mitero kana tingangoti marevenues emashopu uye tingangoti kushanda vachitedzera mutemo yenyika vawantisa zvekuti tingangoti percentage yavo ichitarisa nekukura kweekonomi yemuno muZimbabwe vatodarika 65% uye kune mari inosvika tingangoti mabhiriyoni 2.5 billion iri kutenderera pamusika weinformal sector. Zvireva kuti currency board inenge ichiteererwa nevashoma mukati menyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Apo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vopeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuRwanda. America yazivisa kuti ichishanda nedzimwe nyika nomwe dzakabudirira iri kupa nyika dzemuAfrica mari kusanganisira Zimbabwe kuti vanhu vabatsirikane zvichitevera kusagadzikana kwezvinhu nehondo yekurwisana kweira kweUkraine neRussia. Hondo iyi yapa kuti mitengo yezvinhu pasi rose iite chamuramba mhuru sezvo chibage chakawanda nemafuta ekubikisa zvichitengwa kuUkraine. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Homwe yemari yaparurwa neGroup of 7 inosanganisira America iyo inoyaisa 50% yemari yaparurwa kuma 4 billion dollars yechikafu. Imari yakakosha nekuti pakatanga hondo yeku Ukraine ichikonzerwa neRussia, takaona kuti chikafu chakakwira zvakanyanya pasi rose neabout 50% in US dollars.
Izvi zvinorevei mungatsanangura?
Chireva kuti kana taitenga tani rechibage repa $300 per ton, tava kutenga ne $450. Zvomera nyika dzinotambura seZimbabwe dzinoti uku economy iri kubvira zvakanyanya, zvotiwo gore ratapfuura iri kwakaitika drought. Saka tiri panyanga dzamushore, dambudziko irori riri kukura kwemutengo rosangana futi nekuti munyika muno maraisi kubatika, vanhu vazhinji vari kumusha kumaruwa uko vari mupovhati. Saka tiri kutarisira kuti pachikamu chiri kuuya kusubsahara Africa chinosvika kuma $336 million, Zimbabwe ichiverengwa ipapo, tichaonawo zvakati mari yakati o tinokwanisa kubatsira kuti vanhu vari kumisha vakwanisa kupuwa support nemapazi anonge akamirira vana USAID neWorld Food Program. Tinoona futi kuti zvakare dambudziko riripo mazuva ano nderekuti marates ari kukwira muZimbabwe.
Zviri kukonzera matambudziko akaita seizvi?
Kukwira kwaari kuita ari kuomesera vanhu, kunyanya vasi kuenda kumabasa, kunyange vari kumabasa vasinawo chovhiri. Saka mari iyi ichabatsira kuti vanhu vasafa nenzara, nekuti gore rine shuwa shuwa takazvitarisa vanhu vazhinji vari kwasa kufa nenzara kunyanya kumamisha. Asi kuziva hedu kuti vachabatsira sei, but tofungidzira dai vaikwanisa kubatsira kuti pa vanhu futi mainputs pamari iyoyo.
Sei zvichibatsira uye zvakakosha sei izvozvo?
Zvaibatsira kuti vanhu vawane kuenda kumunda, nekuti mitengo yemafertilizers yakwira zvakanyanya zvokuti bhegi refertilizer tingati 50 kg yava kusvika kuma 90 US dollars. Ndiani anowana mari iyoyo? Saka dai homwe yemari iyi yakwanisa kubatsira kuti izvozvo, zvairerutsira vanhu vari kutambura kunyanya vari kumusha kuti vakwanisa kuenda kumunda zvakare.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mali yatara mazuva matatu ekuchema mushure mekunge mauto makumi mana nevaviri vaurayiwa nevanopfurikidza mwero veIslamic State vachishandisa ndege dzekusora kana kuti madrone nemusi wesvondo. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika iyi akatora masimba achishandisa mauto Colonel Asim Goita vataura nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachikumbira rubatsiro. Mali yanga ichirwisa vanopfurikidza mwero kwemakore anodarika gumi ichibatsirwa neFrance, iyo yakazoburitsa mauto ayo mushure mekunetsana nehurumende iyi. Vakuru vakati chitende chinorema ndochine mhodzi, zvichireva kuti rukudzo runopiwa kumunhu kuburikidza nemabasa ake kwete nechimiro chake. Izvi ndizvo zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pazororo remagamba nemuvhuro svondo rino kupa chiremera chegamba renyika kune vamwe vakaita nhoroondo yekurwira nyika ino vanosanganisira vaJames Chikerema navanda vanenge Stole. Mukuziya nezvedanho iri tabata vanongura zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanongura zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Takatanga nokubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nedanho ravamunangagwa iri.
Chinhu zvatagara chiziva kuti vanda vaningi Stole igamba renyika ende avatombobi kuti vaite zvekuitwa kuseji igaro ziva vanhu vemuZimbabwe vane magabhari mumunhu mavo wekuti kunyange kuenda kuHeroesburg kana kusaenda kuHeroesburg vanhu vanoziva kuti uyu munhu anga akamirira zvakati asi chinoratidzika panhau yavasitole navachikerema kurasika kunoita bato retonga rezanupf padindira rekutsvaka vanoti magaba enyika nekuti pakafa especially vasitole vanhu vazhinji vakatsutsumwa vachinzi vasitole havakodzeri kuti vaende kuHeroesburg vakanoigwa kupazi ravo kuchipinge asi bato rezanupf harina kuteerera zvakataurwa nevanhu vangani vanhu vakarambidzwa kuenda kuHeroesburg zvichida nekuda kwekuti vanhu vanga vari mupolitibiro vaisa vafarira kana nekuda kwetride kana kuti rudzi rwavo kwavakazvarirwa mutauro wavo uye zvekare vangani vari kuHeroesburg vasingakodzeri kunge vari kuHeroesburg
regai tinzwe kuna vachirumhanzu vachirumhanzu munoti nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika uye mashoko ataurwa navamaguru
ndofunga kana tichirangarira kana tisingatangamwe pakapinda vamunangagwa kuvapurezidendi venyika ino vakashandisa moto iri pazanupf inoti unity peace and development ndokuchienderera mberi nokuti let bygones be bygones asi ndichipindura vamaguhu chinoitika ndechekuti musangano woga woga uno mukuru uyezve sekutaura kwavaita kuti nyaya yepolitibro politibro ndo inodecida kuti zvoitwa sei asi mukaongorora kutonga kunoita vamunangagwa ndohwokuteerera zviri pasi saka vane open door policy tingataura icho nechocho 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 inge iri nyaya zvaiyokuda kuonesana mupfungwa kana njere asi chokwadi ndechekuti vamunangagwa munhu anoteerera
vamaguhu ndinoziva kuti muri kuda kupindura ipapo kandai mhindura
ya nyaya inenge yapo zvekare ndeyekubvunza kuti saka nhoroondo chaiyo yezimbabwe imbori ipi nekuti isu takakura tichiudzwa kunzi vanda vaniti sole mupengesi ranga riri gwara ipo zvino izvi taakunzi aiwa igamba renyika takanzwa zvekare nyaya dzaana Joyce Mujuru pane imwe nguva paanga achisimudzirwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika tikaudzwa napurezidendi kuti mai avo vakadonhedza chopa mai avo vanga vakadai vari kunguva yehondo 2014 pindu zvikanzi kunyeperwa zvese zvamanga muchinzwa saka tine dambudziko rehistori yenyika yedu
vachirumhanzu vamwe vari kuti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri ranangana nekuti nyika yatarisana nesarudzo ii nzira yekutsvaganayo mavhoti munoti
hazvinei namaelections maelections ari kuitwa gore rinouya saka tingati chinhu chinoitwa nhasi unoyi nezvekutaura zvepolitics zvinenge zviri nechekuita negore rinouya ndokurasika ikoko instead yokuti vanhu vafokase vanangane nekuti ichokwadi here kuti vanhu ndavaministole igamba zvinobvira nokupi vanhu voziva nhoroondo yavo asi iyezvo vanhu vasvetuka vakutofunga zvamaelections egore rinouya ora tomboti ndezvamaelections zvakaipa here izvozvo kuti
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu manzwawo kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru vesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chewomen's round table chatinotarisa zviri kuitwa nemadzimai apo madzimai ari kutarisa zviri kuitika kukenya anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuizika tisendaba ku VOA.